Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 19, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Isu semusangano unotevedzera mutemo ticharamba tichingozivisa mapurisa neurongwa hwedu hutinge tichitaridzira maringe nenhamo dzematakuzo ari munyika yeZimbabwe.
Dare ramajisitireti muBulawayo robvumirana nemapurisa kuti bato reMDC risaratidzire. Hurumende yoramba kuti kutadza kwayo kugadzirisa upfumi hwenyika ndokopa kuti vanhu varatidzire. Mutevedzeri wameya weguta reBulawayo vatinashe Kambarami vanopambwa pamwe nekurohwa uye kugerwa musoro nebhodhoro nevanofungidzirwa kuti vasori. Tichanzwa hurukuri yatiinawo navo.
Atiza, kana tipi ari ondirana ndiri. Atiza, saka tiri kumutsvaga, zvake iri kumutsvaga. But taendesa notice kumabhodha kwese, saka tinofungidzira kuti hakwanisi kuti adarike bhodha.
Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoti vaimbo vemutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela Mpoko vave kutiza kusungwa, asi gweta ravamupoko richiti vari kutya kubayiwa jekiseni rinovaita akafira mberi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa, mauto, pamwe nevasori vanga vaine motokari, zvikopokopo nemabhiza vaswera vachitenderera muguta reBulawayo nhasi kuedza kudzivirira kuratidzira kwanga kwakarongwa nebato rinopikisa reMDC. Kuratidzira uku kwakamiswa nemapurisa nezuro zvapa kuti bato iri riende kudare ramajistrate. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Murongi wemabasa mubato reMDC vaAmos Chibaya vaudza Studio 7 kuti vanoshishikana zvikuru nekwavati kumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu, asi vativo sebato rinotevedzera mutemo vacharamba vachienda kumatare panenge pakakodzera.
Isu semusangano unotevedzera mutemo ticharamba tichingozivisa mapurisa neurongwa hwedu hutinge tichitaridzira maringe nenhamo dzematapudziko ari munyika yeZimbabwe. Hongu matare angaramba zvavo vachitidzivisa padisemusangano. Nzira tingori nayo ndimwe chete, iyo yekutedzera mutemo. Vose MDC tiri bato rinotedzera mutemo, tiri bato risingatizemiri shoma. Saka ndingangoenda mberi chiri zvakare tichitogadzirira mangwana gweru vachaita dhemo zvakare rokutarisa kuti vanhu veZimbabwe vatambura, vanhu veZimbabwe vari kunga svine muromo.
Nhengo yeZANUPF vaimbove nhengo yedare reparamende vachimirira Pelandaba Mupopoma vaJoseph Chuma vaudza Studio 7 kuti danho ratorwa nemapurisa rakanaka chose.
Kukuru ikodzero riripo mukonstitushini reZimbabwe hatina kuzviramba izvozvo. But tiri kutaura kuti tarisa president ka kuti every time vanhu veMDC vechipinda vechiita gogorokuratidzira uku tinogumisira tasiyirwa nevamwe vanhu vana vedu vemuZimbabwe. Tinogumisira tapararirwa nemapropertis edu. Tinogumisira kwavaita mhirizhonga iri unnecessary.
Kunyange hazvo zvitoro nemabhanga zvange zvakavhurwa, vanhu vange vari vashoma zvikuru mudhorobha pamisika nemaflea market ari munzvimbo dzakasiyana-siyana panosigara paine mhomho yevanhu pange pasinawo vanhu. Mapurisa aswera achitenderera mudhorobha uye ange akachengetedzawo nzvimbo dzakadai sepadare ramajistireti. Vanhu vataura neStudio 7 vapa maonero akasiyana siyana pamusoro penyaya yekuratidzira. Mumwe mugari asina kuda kudomwa nezita ati kurambidza vanhu kuratidzira uye kuzara kwange kwakaita mapurisa muguta nezvimwe zvezvinhu zvinogona kukonzera mhirizhonga.
Mapurisa dzimwe nguva futi ndanotitanga izvo zvakanga zvichitanya nyaya papapo. Handaka murita nezvei hautotanga musindo zvotanzwa vanhu varita musindo. Mapurisa nenguva yapaita violent kana vanhu vakanyarira sezvo zvingava sei vakadaro.
Mumwe wamugari uyo angwe zvidoma nezita rekuti James ati maonero ake ndeyekuti kuratidzira hakuna zvakunobatsira.
Zvekudemonstrata tingademonstrata edu asi hazvina kana pundutso. Nhau iripo apa ndekutotiwo madhara edu andaripa kutogara pasi kuona kuti zvii zvavangatiitira nekuti zvokutodemonstrata zvokwati ha tingatokuvara nekurogwa tingorogwa tichidini tirimai hazvina zvazvinopundutsa tinoona kubuda mezviri. Nhau iripo ndekutoti madhara fautotaone kuti vanotiitira sei kunyanya isusu mayuthi. Hamuriona like our generation has been affected a lot. Tatosvika pakuchembera tingomhanya.
Vanhu vakawanda mubulawa yavasi kufara nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi uye kukandwa mujeri kwakaitwa Ishe Felix Ndiweni. Ndakamirira Studio 7 mubulawayo ndini Taura Ishava.
Zvichakadaro mutevedzeri wameya weguta rebulawayo vatinashe Kambarami vanove vebato reMDC vanoti vakapambwa nemugovera usiku nevarume vanodarika gumi vaive vakazvivhara kumeso uye vakapakata zvombo zvehondo. Vakambarami vanoti varume ava vakavashungurudza zvakanyanya vachivarova pasi petsoka panguva imwe cheteyo vachivabvunza nezveurongwa hwebato ravo hwekuda kuratidzira mubulawayo. Vanotiwo varume ava vakavagera mhotsa dzavo vachishandisa chibedu chebhodhoro. Vakambarami vanoti havasati vakwanisa kunomhangara nyaya iyi kumapurisa sezvo vachiri mune chimwe chipatara mubulawayo makare mavari kurapwa. Studio 7 haina kukwanisawo kuti tione mifananidzo kubva kuna vakambarami kuti tione kuti vakakuvara zvakadii. Ngatinzwei vachitsanangura.
Musi wakasunga vana honorable Tavita national chair wedu na honorable senator Tepiso Mpofu. Tanga taenda kunovaona Shinza kuti nyaya yavo iri kufambiswa sei. Tabva ipapo ndakangobvawo ndichienda pachikeni ndichinotsvaka kudya ndichienda kumba. Pandakasvika kumba vanhu ava vainditeverera. Vanga vakati wandei vanotosvika kuma15 saka ndakashandisa text musi wacho iwowo. Ndichisvika kumba ndiri pageti vakabva vabuda vakawanda. Vanga vakatakura kufuti maAK-47 nedzimwe dzakasiyana. Vakauya vachimhanya ndasina chance yekuti ndimbo asi vakangosvika vakangonditora ndobavandisa mumota dzavo. Ndikararisa ndakagara pasi ndobva ndasungwa ndikasechiwa zvese zvandandi nazvo. Vakabva vandivhara kumeso ndobva taenda takafamba distance inokwana ngamwe 30 kilometers out of town. I think it was along Matopos Road. Ndokwavakasvika ikoko ndikatochewa ndakarohwa pasi petsoka ndakarohwa kumusana kwese handikwanisa kufamba izvezvi ndichitaura. Ndobva ndigera bvudzi rangu mumwe akatiuraya bhotoro saakandigera naro mumusoro.
Pane zvavaibvunza here munguva yavaikushungurudzai?
Vaibvunzawo information yekuti muri kuchifambisa sei seMDC nyaya yemademonstrations zvii zvamuroda kuita maplans enyu. Vachibvunza kuti ndananani varipo chanenge ari kupi ari kuyarini saka vaidawo information yakawanda vana and ndetitochanini zvisingatoiti. Vakazoti vapedza ipapo vakandibira nemvura vakanondidhamba pane imwe plot kudhuze nekukoini vanga vandibvisa mbatya dziko. Ndikasara ndakapeta shoti ndaitotadza kufamba ndakatoita zvekufamba ndichinyengerera ndikaona imba yanga iri padhuze. Pandakasvika ndikanowana rubatsiro munhu anga ari ipapo akandipa mbatya vazondiendesa kumba.
Saka makakwanisa here kunge muchimhangara kumapurisa nyaya iyi?
Ndanga ndamhangara asi chandandakwanisa kuita kuenda kunoona chiremba akandibatsira akandipa mainjection saka handisati ndakwanisa kuti ndinomhangara kumapurisa. Kana ndazoita zvakanaka ndokwanisa kuenda kumapurisa.
Avanga vari mutevedzeri wameya weguta reulawayo vatinashe Kambarami vari parunare mubulawayo neStudio 7. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika inoti zviri kuitika munyika pari zvino mucherechedzo wekuti mamiriro ezvinhu munyaya dzeupfumi pamwe nezvematongerwo enyika haana kunaka. Izvo zvinozoita kuti vanhu vade kushandisa kodzero dzavo dzekuratidzira. Dr. Charles Mutasa avanoshanda vakazvimirira vanoti makakatanwa avepo ndeyekuti kana vanhu vakabvumizwa kuratidzira vanogona kuratidzira murunyararo here kana kuti kwete. Izvo zvinotevera matanho akatorwa nehurumende ekurambidza kuratidzira kwakanga kwarongwa nebato rinopikisa reMDC kubva nemusi wechishanu muHarare uyewo nhasi mubulawayo. Hurumende yakadzivirira kuratidzira uku kuburikidza nekudira mapurisa mumigwagwa nemauto izvo zvakasiya vanhu vakawanda vasungwa vamwe vachikuwadzwa. Ngatinzwe hurukuro yataita naDr. Mutasa.
Ichokwadi kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika pamusoro pemafambisirwo eupfumi hwenyika, mabasa nekurarama kwevanhu, uye vanhu vane kodzero yekuti varatidzire. Asi makakatano avapo ndeyekuti vanhu kana vakaratidzira vanogona here kuratidzira zvisingazoiti kuti zviite mhirizhonga.
Munoona mamiriro akaita zvinhu achisiya papi utongo hwava Munangagwa?
Mhirizhonga iyi nekupokana uku kunosvipisa zita ravo, kunosvipisa hurumende yavo, kunoita kuti zviratidze kuti ivo vakundikana pane zvavakavimbisa.
Takaona mapurisa achivapomerwa veMDC kuti vanga vakaunganidza zvombo zvinosanganisira matombo nerekeni. Munotiwo
izvozvo ndofunga zvaida kuongororwa, nokuti kana zvingotaurwa nedivi rimwe chete riri divo riri kurwisana nevanoratidzira, zvinogona kunge zvisina chokwadi chazvo mukati. Saka zvinoda kuonekwa kuti ichokwadi here. Asi chiripo vajonga ndechokuti kusamira kwakaita zvinhu zvakanaka munyika, vanhu havagoni kungogara mustreet vachiti vari kuratidzira. Panotomuka mhirizhonga, nokuti kuratidzira kwomunhu ane nzara hakwasiyana nemunhu akaguta.
Tiri kuonawo sangano reSADC riri kutsigira vaMunangagwa. Hapana vari kutaurawo pamusoro pekutyorwa kwekodzero dzevanhu tichitarisa kubva kuSADC ikoko. Zvinorevei izvi?
Zvinoreva izvo kuti SADC haina kumira navanhu, yamira nehurumende, iri kumira nevatungamiriri pane kuti itarise mamiriro akaita zvinhu munyika.
Vanga vari nyanzvi mune zvematengerwo enyika vachishanda vakazvimirira, Dr. Charles Mutasa vari paRunare muHarare neStudio 7. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti nyaya yekusamira zvakanaka kweupfumi ndiyo yave kupa kuti munyika musaite kugadzikana vanhu vachiti vanoda kuratidzira. Mashoko aya akataurwawo nebazi reUnited Nations rinoona nezvekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu reUN High Commissioner for Human Rights. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi.
Kuoma uku kwakavimbiswa taati iko zvino taatiri panguva yekuti taikondorora maprizes mumashopsi. Asi vebhizinesi vari kuti nyika yenyu munokondorora maprize asi hamugoni kutipa mari yekuti tigadzirira, mune musina kuziva kuti tagadzira zvinhu zvedu nemari anonzi maproduction cost. Saka vari kuti ivo kana muchikondorora maprize hatigoni kuuya kuzoisa mainvestment munyika menyu. Ndosaka kapane chirongwa chokuti aiwa maprize haachakondrorwi, mamarket forces ndo aakukondorora maprize, ndo aakuziva demand and supply. Vanhu kana maprize akaramba achikwira, vanhu kavanotengawo zvishoma, vaya vanogadzira zvinhu izvozvo vodzikisa mitengo yavo. Ndo kwatiri kuenda, tiri kuenda kuekonomi iri private sector led inotungamirirwa nevamabhizimusi nezvinenge zvichiitika, mafactors anokonzerawo kuti maprize akwire kana kuti adzike. Hachisiri chinhu chokuti tinganyanya kunetsana chezvi, it's a temporary period yatiri kuita go through, and tiri kuziva kuti pamberi apo tichafara tose, ikonomi yedu inenge yanaka, vazhinji vanenge vakuda kuuya kuita mainvestments muno, vanhu vana vowana mabasa. Ndo zvatiri kuita. Hatisi kuda kuti tirambe tiri vanhu vanoisubsidiza zvinhu, tichisubsidiza mari yacho tinenge tichiiwana kupi? Tinoda kuti vemabhizinesi vanatouya muno vachifara kuti kana ndikagadzira chinhu changu ndochitengesawo nemari inoenderana nemagadziriro andei ndachiita nemakosi andaita. Saka ndo kufamba kwatiri kuita, tichafara tose. Asi MDC inoda kutora manje advantage kuti sezvo hurumende yaakuti haichakondorora maprize, sezvo hurumende yaakuti yaakuda kupromota kuti ikonomi iite modheri ifananewo nedzimwe nyika, taakuda kupinda isu tichiti honai vanhu maomerwa pakati, honai maomerwa pakati. Saka taakuda kuita mademonstration nekubvisa hurumende. Hazvisi zvakaitika izvozvo, zvikoni zvikoni mimba dzine gosorwa, vaMunangagwa vakavhoterwa havabviswi nemedhemo. Ehe, hurumende iyi is a serious government. Hakuna hurumende inobva nenzira dzakadaro.
Asi iyo hurumende ine zvairi kuita here vaMutodi kuti
ibatsire vamwe vanoshupika vane kuti hongu yakati zvinziri kuoma asi zvaakuomera vanhu vakawanda izvozvirongwa zvacho zvekugadzirisa upfumi pane zviri kuitwa here kuona kuti varombo vabatsirikana
Masocial services ari kuitwa makaona zvakaitwa nehurumende kuchimani mani kwakaita cycling idai hurumende yakaisa mari yakatanga iri 50 million ikasvika pa 100 million vekunze kwenyika vakatibatsira iko zvino zvinhu zviri kufambawo vanhu vari kubatsirwa tine ministry of social welfare vatiri kuti members of parliament ese macouncillors kunyange kwaita zara vanhu ngavabatsirwe
avanga vari mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaenergy mutodi vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7 Commission inorwisana nehuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC inoti yazivisa vashandi vose vepamiganhu yenyika kuti vangwarire kurega vaimbo vemumwe vatevedzeri vemutungamiri wenyika vapelekezela mupoko vachibuda munyika sezvo vari kudiwa nemutemo. Mumwe wemakomishina aya uye vari mutauriri weZAC vaJohn Makamure vanoti vamupoko vave kutorwa semunhu ari kutiza kusungwa mushure mekunge vatiza vashandi vekomishini iyi nhasi mangwanani muBulawayo. Asi gweta ravamupoko vaZibusiso Ncube varamba mashoko ekuti vaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika ava vari kutiza kusungwa vachiti vamupoko vari kutya chete kuti vakaiswa muchitokisi vanogona kubayiwa jekiseni rekuvaita kafira mberi. Ngatinzwei hurukuro yataita navamakamure pamusoro penyaya iyi.
Atiza kana tichiti ari on the run handirika atiza saka tiri kumutsvaga zvake iri kumutsvaga
chambobatawo gweta rao riri kuti vamupoko vari kutya kuti vakaiswa muusungwa vanozobayiwa jikiseni rinogona kuzovaita kafira mberi.
Hatina zvakadaro zvake inogoita izvozvo basa rezvake harisi rokupoizena vanhu basa rezvake nderokuinvestigeta corruption handirika kana vainvestigeta corruption kana munhu achifanira kusungwa anobva asungwa. Saka zvimwe zvese izvi zvokunzi zaki iripo pakuuraya vanhu aiwa hatiurayi vanhu isu.
Imhosva dzipi dzavari kupomerwa vamupoko?
Abhiso bhobhisika iyeye hamuchaizive here yekuti akanoreliza vanhu kwavhondeveya ndekati rakazodii rakazopera raredi kuti apn court hamuchaizivi nyaya yakaenda kuavhonde police station akaita order prisoners to be released.
Saka inzira dzipi dzamuri kuita dzekuvatsvaga?
Vari kutsvagwa kana mainvestigators edu vanenge vachingotsvaga anenge atauri kuti vari kuseenzesa nzira dzipi but vari kuvatsvaga but taendesa notisi kumabhodha kwese saka tinofungidzira kuti hakwanisi kuti adarike bhodha.
Gweta ravo riri kuti vamboenda kumatare kuseni chii chataisa kuti nyaya yavo ibva yapinda kudari?
Haiwa varamba kuti vakati ngatisanganei kupolice post ivo vega saka paenda maofficers edu ikoko ndopavabvavatiza iba ndosaka vaakutaura kaizvozvo zvacho zvavakutauri kuti vari kuti vange vachida kundiuraya ndosaka vatizazve ndo reasoni yavari kukupai but nyaya inongo yapo ndeyekuti vatova fugitive from justice.
Ava vanga vari mutauriri weZimbabwe Anti-Corruption Commission Commissioner John Makamure vari parunare muHarare neStudio 7. Gweta raishe nsasa yamangwe ndiweni kana kuti chief ndiweni rakwira kudare repamusoro rehigh court nhasi kunopikisa mutongo wavakapiwa wekuti vagare muturongo kwemwedzi gumi nemisere. Ishe ndiweni nevamwe vanhu vari pasi pavo makumi maviri nevatatu vakabatwa nemhosva yekuputsa ruzhowa rwava feti mbele avaida kudzingwa mudunhu ravo rendavazinduna. Izvo zvinotevera kupomerwa mhosva kwemudzimai wavambele muzvare nonkankelo mupengesi vachinzi vaiita zveupfambi. Mukusiya nezvenyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata gweta raishe ndiweni vadhumisani Nkomo.
Tiri kuti sare harina kuongorera matsika nemagariro nemutemo wemandevera inopa mambo tsiba rekutonga havingi mubrief dare harina kutarisa izvozvo nekuti chifu was just enforcing the order yedare rake.
Ko vamwe vanoti vadhube mambo haasi pamusoro pemutemo.
Mambo is a functionary of the law. Kune court order ye court yendava zvinatasina court which was being enforced. So in terms of that order or ne culture, Mambo was simply enforcing an order of his court.
Asi iwo Mambo wakaenda here kuno ita izvi kana kuti wakatuma vanhu vavo?
Mambo wakatuma vanhu vacho kuno enforce a court order. Chiemfosa court order because vakatanga makusiya vakutopedza kuuya mapurisa akati vanhu vamira. Mambo akauya akaudza mapurisa kuti aiwa muchavalidate order yecourt. That's allowed order yecourt to be enforced. Chete chete.
Saka pari zvino vari kupi Mambo ndiweni?
Vari kukamikezi.
Tine urombo avanga vari Gwetara Ishe Ndiweni vaDumisani Dube kwete vaDumisani Nkomo asi vaDumisani Dube vari parunhare Mbulawayo na Blessing Zulu Studio 7. Nasi paramende yatanga kunzwa pfungwa dzeveruzhinji pamusoro perimwe remabhiri ekushandura mutemo wekufambiswa kwemashoko we Access to Information and Protection of Privacy Act nere Freedom of Information Bill paine kurudziro yekuti vatori venhau pamwe neveruzhinji vanofanira kuita chido chekupawo pfungwa dzavo pakunyorwa kwemitemo yemunyika. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Sachi garo rekomiti ya National Assembly inoona nezvekufambiswa kwemashoko vaPrince Dubeko Sivanda vanoti zvakakosha kuti vatori venhau vaite chido nekugadzirwa kwemitemo zvikuru sei mitemo ine chekuita nebasa ravo. VaSivanda vataura mashoko aya mushure mokunge musangano wekomiti yavo wekunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro peFreedom of Information Bill muHarare wapindwa nevanhu vashomanana zvinove zvavange vasina kutarisira.
Tarisiro yangu ndiyo kuti majournalist kana kuchinzi kuri kugadzirwa temu uno afekta mashandiro avanoita ngati vanzwe kapa ma platforms avo pavanonzi ma journalist vachitaura nokuti mutemo uyu unenge wakashata sei kana kuti unenge wakanaka sei. But kana vakanyarara then mangwana mutemo wacho kasazobuda nenzira yavanofarira vacha blame ani.
Vaimbo vemutapi wenhau zvakare vari nhengo yekomiti iyi vaKindness Paradza vatsigira sachigaro wavo vachiti vatapi wenhau havafaniri kutsoro poza mitemo inenge yagadzirwa chete asi kuti vanofanira kuita jana ravo pakugadzirwa kwemutemo.
Majournalist hafani kungo criticize achiite mutemo iyi inofanira kutipa zvainofunga kuti zvinobatsira. Saka ndo zvatiri kuda nguva yekucriticize yakapera taakuda nguva yekutichishanda tese mitemo iyi zvamunoda imi kutiite toita zvamunoda imimi nekuti ndo profession iyi.
Vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano nerumubatanidzwa wemasangano anomira vatori venhau Remedy Alliance of Zimbabwe vaNigel Nyamutumbu vatenda kuti vanhu havana kuuya vakawanda nhasi uye vakurudzira vatori venhau pamwe nevanhuwo zvavo kuti vaende kunopa pfungwa dzavo pane zvavanoda kuti zvive mubhiri iri kana kuti kubviswa pamisangano ichaitwa nekomiti iyi kune mamwe matunhu munyika.
Kurudzira yandiri kupa ndeyekuti munhu wese anokwanisa hake kuti asvike azvinzwire pachena.
Vachipa pfungwa dzemazi vaNyamutumbu vati kunyange hazvo zvakanaka kuti hurumende yave kushandura aipa bhiri reFreedom of Information rine zvakawanda zvinoda kugadziriswa zvakaita sekuti vatori venhau kana veruzhinji havafaniri kuomeserwa nekubhadhariswa mari yakawanda kana vaine zvavanoda kubva kuhurumende kana mapazi ayo. VaNyamutumbu vativo vanhu vanofanira kupiwa ruzivo rwavanenge vachida ruri mundimi dzese dziri mubumbiro remutemo kwete muchirungu chete. Bhiri iri rinoti munhu anofanira kubhadhara mari yekuti ruzivo kana information yaanenge achida iswe mundimi yaanoda kubva kuchirungu. Pane kuchema-chema kubva kune veruzhinji kuti vanotadza kuenda kumisangano yekunzwa pfungwa dzavo pamusoro pemabhiri akasiyana-siyana nekuda kwekuti misangano iyi haishambadzwi kwenguva yakareba. Mune imwe nyaya, Harare Agricultural Show yatanga nhasi paine vanhu nemakambani vari kuratidzira zvirimwa nezvigadzirwa zvavo mazana mashanu negumi nevasere. Gore rapfuura paive nevanhu nemakambani mazana mashanu nemakumi matatu nevanomwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Tomotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaimbo vamutungamiri weSudan vaOmar al-Bashir vamiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva yekuita zveuori kwapera mwedzi mina hurumende yavo yapidigurwa pachigaro nemauto. Vabashe, avo vakatungamira nyika iyi kwemakore makumi matatu, vari kupomerwa mhosva yekuba mari yekunze kwenyika uye kupiwa zvipo zveuori. Mutungamiri wenyika yeAfghanistan vaMuhammad Ashraf Ghani vapemberera makore zana nyika yavo yawana kuzvitonga kuzere vachivimbisa kurwisa zvakasimba vanopfurikidza mwero kusanganisa vakauraya vanhu makumi matanhatu nevatatu pamuchato muguta guru reKabul nemusi wemugovera. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu cheCapes United nhasi chaita musangano wechimbi chimbi kuti chione kuti chingaitisei nenyaya yemurayiridzi wacho Lloyd Chitembwe, uyo anonzi yave kuda kuenda kunorayiridza chikwata cheHarare City. Mutungamiri weCapes United vaFarai Jere nemutevedzeri wavo vanhamo Tutisani vaudza Studio 7 kuti vanga vari mumusangano wechimbi chimbi kuti vazive nezvenyaya iyi. Pataenda pamhepo musangano uyu wanga uchiri kuenderera mberi, asi vanoruzivo nezviri kuitika vanoti havaone Chitembwe achiramba achirayiridza chikwata cheCapes United sezvo pagara paine ropa rakaipa pakati pevarayiridzi vechikwata naChitembwe. Pakati pevaridzi vechikwata naChitembwe. Studio 7 haina kukwanisa kubata Chitembwe kuti tinzwe divi rake panyaya iyi. Sangano idzva remagweta rinonzi Zimbabwe Institute of Compensate Law Trust rinoti rakazvipira kuona kuti varwere vose vakachorerwa kodzero dzavo pakurapwa varipwa. Kirimudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mumwe ari kumirirwa nemagweta aya ndiCourage Mambingadya, uyo akaremara zvekutadza kuita kana chinhu mushure mekunge aenda kunorapa kuchipatara cheParirenyatwa muna 2014. Courage anonzi akaenda kuParirenyatwa kunorapwa mushure mekutadza kufema. Amai vake, amai Chiposa Moyo, vanoti vakangonzwa kuti mwana wavo akadonha achirapwa ndokukuvara zvakaipisisa.
Ehi vakangoti nehurombo mwana aita sei adonha kuteta.
Adonha pambeta.
Ehi, saka pamwe adonha ngapamwe munhu anga achine mushongana kuti kudii. Saka zvatapisa chitora ichi zvinhu zvaitike mutendere nemi kwaICU, mwana aimuswa kwaICU. Saka tichienda kwaICU ikoko takatosvika tichiona kontini nemwana mai wazvisisirizvo. Hapasana zvaachakwanisa kunapita akungomuniswa nemishini.
Nyaya yaCourage ndiye dzimwe dzakawanda dzakaita kuti kuumbwe sangano reZimclaw Trust rinotungamirirwa namuzvarero reTamakumbi, avo vanoti donzwe ravo nderekukurudzira nekuchengetedza kodzero dzevarapwi uye kuti vawane kuripwa kana zvikaonekwa kuti vakatadzirwa.
Nzira dzekuchengetedza kwatenge tichiita, tiri kuti vanhu vakanganisirwa nanamazvikokota veutano vanosanganisira madhokotera, manesi kana mafamasisi vaivai vakanganisirwa wese kana pakangoonekwa kuti
muzvare makumbe vanoti vakatanga kuita tsvagurudzo maererano nezvenyaya dzekutadzirwa kuri kuitwa varapi kubva muna zvitagore rapera. Muzvare makumbe vanotiwo nyanzvi dzeutano dzinofanira kuisa kodzero dzevarwere kumberi, nokuti kune vanhu vari kufa kana kuremara pavanenge vachiratidzira.
Asi vane mazvikokota ngavanzwisise kuti pavanenge vari pamastay away kana pamastrike ngavaise kodzero dzevarwere kumberi, nenyaya yekuti vamwe vacho vari kungoita zvekuti regei zvitibve hatisi kubhadhara. Saka tatova nevamwe vana vakaremara, vamwe vakatofa, nevamwe vanhu vakuru vekuti vamwe havasina kana makumbo kana kuti vamwe vatongogara vakarara nenyaya yekukanganisirwa kwakaita nana mazvikokota veutano.
Asi mune imwe hurukuro neStudio 7 nenyaya dzekuratidzira, mutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei vanoti vanonzwisisisa zvichemo zvevarwere, asi naivowo vari kuomerwa kana nekuenda kubasa kwacho.
Isusu asi kuenda pastrike asi incapacitated, ndozvatiri kuti hurumende dai zvichigona yakurumidza yatarisa munyaya dzakaita saidzozozo.
Sangano reZimclaw Trust richaita basa rose iri pasina muripo, zvokuti parakatangisa basa zvizere mwedzi wapfuura paiva nemagweta 15.
Tinotenda Kirimu Dzamiri. Musakangana chirongwa chelive talk apo tiri kutarisa kuratidzira kwanga kuchida kuitwa neMDC uwo kwarambidzwa nemapurisa mubulawayo. Anagoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiya mina Stande Kilemsanga.
So kuhisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 19 kuNcwabakazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, uNkosazana Thabita Khumalo MDC labanye abotshwe labo ngempela viki baphiwe imvumo yokuhlawula isibambiso sebail samakhulu amabili amadola i-$200 munye ngamunye. Ibandla le-MDC lithi umsekeli kameya wakobulawayo uMnumzana Tinashe Kambarami uthunjiwe ngempela viki ngabantu abakade behlome ngama-AK-47 bambhaxabula kakubi njalo bamgela lenwele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ibandla le-MDC lithi umsekeli kameya wakobulawayo uMnumzana Tinashe Kambarami uthunjiwe ngempela viki ngabantu abakade behlome ngama-AK-47 bambhaxabula kakubi njalo bamgela lenwele ama-dreadlocks ngembodlela. UMnumzana Kambarami uthi abantu laba babemtshayela uhlelo lokutshengisela obeluqoqele ibandla lakhe kuleli dolobho namuhla. Uthi ulimele kakhulu njalo uhambe wayabona udokotela namuhla. Wengeze wathi abantu laba bamtshontshela umakhalekhukhwini wakhe, i-passport, le mali engange US$700 kanye le-R100. UMnumzana Kambirami uchazisela uNtungameli Nkomo Studio 7 ngokwenzakeleyo.
Abona izimoto ezingu-2 kwaphuma abantu abaningi kakhulu begijima bethwele imbhobho ama-AK-47 bagijime bazongithatha phakathi kwe-taxi ngathi ngafakwa phakathi kwemota le ngakhanye kuthiwa phansi omunye enginyathele bonke bebenginyathele ngifakwele mbhobho. So they drove kwi-distance sibili engafika ko-30 kilometers. I didn't know which was here ngapi. So bangibhala ngengwane. After that they were asking for information ukuthi kathi ama-demo liplanani lifunelenzani, what do you want to achieve. Ngatshaywa kakhulu inyawo yalapha imbala bangidlela ikhanda ngembodlela. Omunye ngibona wabulala imbodlela wangidlela ikhanda ngembodlela. Ngasikwa vele ndimele ngesecond. Ngatshaywa kakhulu bangikhipha izigqoko banithela la manzi and after that basuka bayandampa e-phone to the wedding plot. Basuka bahamba then I had to walk ngisadinga nje lapho ngangiyokuswa khona. Lapho ngafika khona kweyiningi indoda ohlala khona wanginika izigqoko nje. Le ngasala ngigqoka ishort walinika izigqoko lezicathulo sokuthi ngigqoke. Nguye wangimidaye wangiletha etown lokuhamba kathi ezankwanisa ukuhamba.
Uhambile yini esibhedlela?
Ngihambe ngayabona udoktar wami nje waphungunile nje ama-injections le lamaphilisi.
Emapholiseni-ke uhambile wayamangala?
Angahambi emapholiseni.
Kodwa uzahamba?
Yes.
Inwele uthi bakugelile awusela nwele sikhuluma nje?
Yebo. Wayiphone yami bayithethe bathethe le passport yami le mali yonke akade ngiyithwele.
Lo uMnumzana Tinashe Kambarami umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo bexoxa lo Ntungameli Nkomo weStudio 7 asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba. Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagabi athi 909 AM, 4930 13860, laku 15460 kHz ku-shortwave. Ikhomishini ebona ngokulwisana lenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission iZAC ithi owake waba ngumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Phelekezela Mphoko ubalekile namhla ngesikhathi ikhomishini leizama ukumbopha phezu kwecala lenkohlakalo aletheswayo. Isikhulumeli salikhomishini uMnumzana John Makamure uthi sebazise imingcele yonke elizwe labogatsha lwe-immigration ukuthi babophe uMnumzana Mphoko engazama ukuphuma elizweni. Ikhomishini le yethesa uMnumzana Mphoko icala lokuyakhulula abasolwa ababebotshwe enkambeni ye-Avondale Police Station eHarare ngomnyaka ka-2016. Kodwa yena uyalilandula leli cala. Igqwetha lakhe uMnumzana Zibusiso Ncube uthi uhambe loMnumzana Mphoko emahofisini ekhomishini le namuhla bavumelana lamapholisa ayo ukuthi baye emthethwandaba, kodwa amapholisa la asuka aguqula ingqondo asesithi kumele baye eCentral Police Station. Kodwa uMnumzana Ncube uthi bayalile ngoba uMnumzana Mphoko esesaba ukuhlatshwa ijekiseni ezambulala engabotshwa. uMnumzana Ncube uthi uMnumzana Mphoko uncetshwe indlebe ukuthi ngempela kule jekiseni eletshefu azayihlatshwa afe engavela abesezandleni zomthetho. Ngokunjalo uthi uselobele umgcinisihlalo walikhomishini incwadi. Asizweni uMnumzana Ncube exoxa noNtungamile Nkomo eStudio 7 ngodaba lolu.
Njengokuthembisa kwethu sasifika sine trade code ku-car park. Ngithe ma ngiphuma ku-car park ngase nandwa yilaba abanye ama-officers angu-4. Kwathiwa Ncube sekule change of plan. Somele uMphoko aye eCentral Police Station. Manje wathi kwaba le problem. Ngoba u-client angithi uvele uyesaba ukuthi nabo abantu abafuna ukumbulala. So ngase ngibuza uSindi, Sindi uhamba njani? So kutheni so kule change of instruction day wangasazwakali uSindi. Kodwa laba abanye abakhe banje ukuthi bona ba-receive ama-instructions from u-boss babo ukuthi kumele aye eCentral Police Station. Ngabe ngithi mina ukusayiniwa the caution statement akufuni i-police station. In any case, kule police post e-trade court. Why ngasa ne-trade court? Singene court. So, yikho kule challenge khona. U-client uyesaba kakhulu for i-life yakhe. Ukungena e-court kakwesabi. Let me emphasize that one. Thina we are prepared to have a trial. Ngasingaphiwa thina ama-state papers. Okunjenge-charge sheet. Okunjenge-ma-witness statements. Labo state outline. We are prepared to have a trial. Even kusasa kunje. Si ready. Sithi singene senze i-trial. U-client akwesabayo. Yikubana angaze aphume e-court. Abe anywhere outside court. Abe kuma cells, whether I'm a prison cells, kumbe I'm a court cells, kumbe I'm a police cells, by I'm starting injection after.
Seliza kubekela phambili njani pho njengoba selijamelene lawo ama police?
Sengibhalele u-chairperson we-ZAC i-agent letter. Sicela ukubana basinike i-trial date. Ukuze lama state papers, ukuze siphele for i-trial. Lokuthi basisamone siye e-court simchazele lo chairperson ubana kasibaleki, kasesabi thina ukuthi siye e-court, kodwa besifisa nje ukuthi sibe le-security, kube le-guarantee ukuthi uyabe e-secure.
Khona ukuthi engabotshwa uzahlatshwa ijekiseni ezambulala, ukuthatha ngapi khona kumphoko?
Ukuthi uthatha ngapi, ukuthatha ule uthole i-information. Kulomuntu omimfomileyo ukuthi kule ndaba enjalo ukuthi kuthwe labo besuka bevela eHarare kuthwe they should come and pick up a bag of potatoes and here is that bag of potatoes. So your information angiphe yona uclient, your my instructions angiphe wona.
Lo uMnumzana Zibusiso Ncube igqwetha elimela owake waba ngumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Phelekezela Mphoko ubekhuluma ecingweni loNtungamile Nkomo weStudio 7. IZimbabwe Anti-Corruption Commission iyakulandula ukuthi ile njongo yokubulala uMnumzana Mphoko. Ukusenjalo igqwetha elimela induna uMnumzana Felix Nhlanhla Amangwendiweni namhla likhweze amaphepha emthethwandaba we-High Court liphikisa ukufunyanwa kwakhe elecala lokubhidliza impahla yomnikazi lokwetheswa isigwebo sokupika okomnyaka owodwa olengxenye. uMnumzana Ndiweni ugwetshwe ngeviki edluleyo njalo sikhuluma nje uyaphika ejele ekhami. Igqwetha lakhe uMnumzana Dumisani Dube utshele uNtungamile Nkomo eStudio 7 ukuthi ucele njalo i-High Court ukuthi ikhulule uChief Ndiweni ngesibambiso sebheyo.
Okokuqala, sikhala ngesigwebo esiphiwe uChief yokuthi kungafanelanga ithikakale eli cala. Ngokokuqala, i-state of prosecution ayinelisanga ukuprova beyond reasonable doubt ubufakazi wokuthi uChief wale njongo yokwephula umthetho ngesikhathi eyinforce i-court order yenkundla yakhe. Okwesibili, umchukisi bemilisanga ukuveza obana ukuthi chief izenzo zakhe nomcabango wakhe ngesikhathi siyimfosa esinqumo senkundla yakhe isasisepulemthethoyelizwe. Okwesithathu, siyele inkundla enkulu ukuthi umantshi kazwisisanga isiko lesintu nokuthi ngumthetho wesintu izinduna lenkundla zazo zinamandla okuxotsha umuntu esigabeni lokumthathela amasimu kumbe uthango. Aluba lowo muntu etholakalile kuqala lokuphambanisa amasiko abantu esindebeleni. Okwesibili, akazange elandele umthetho lesisekelo ka-236 and 237 ekhinga codification and reform act esiveza obala ukuthi induna yayile defense ithole iclaim of right, ngoba lokho kubonakala okwenzekalayo kubonakala in the process yokumfisa umthetho thi kwakusobala ukuthi umshutshisi ngazange approve beyond doubt ukuthi kwawule njongo yokukhomitha icala.
I-High Court isizaluhluza nini-ke lolu daba?
Hayi, ikhotho kwamanje simelele iyaphila, but isigaba esisilandela sesicelile ukuthi yenze i-bail pending appeal ukuthi samele laphile induna ibe phandle lezakhamizi okuthi ezenza i-community service zibe zimile zimelele impumelo eyaphila. So kungahamba kuhle ngenza kaluthi kusasa ekuseni kumbe namhla ebusuku singangena ecourt sidile ludaba lebail.
Sikhuluma nje ingaphi yona induna?
Ise-Kami Prison.
Selike layibona kumbe ukukhuluma layo ngemva kokuvalelwa kwayo?
Sibonile ngomgqibelo la izolo namhla kula bantu bake bayakhulumisana layo.
Ithini kodwa ngokuvalelwa kwayo?
Hayi, vele ivele ngingavaleli yayike yasibona yathi kobala ukuthi ayisezithole justice and usezimisele ukuthi uma kusitsho ukuthi uzahambe entilongweni uzahamba, but enyikathule nxa izinto zonakala kunje kulo mlando njengenduna uba nekhulumi nxa izinto ziphambanisiwe. So akumethisanga kakhulu kunokho vele into ayayiexpecta and uthi into ayayizimisele yona.
Lo ngumnumzana Dumisani Dube, igqwetha elimela induna intaba zinduna umnumzana Felix Nhlanhla Amangwendiweni ubexoxa lo ntungameli inkomo weStudio 7 ekwaBulawayo. Umantshi wakoBulawayo eTrade Court Magistrate Court umnumzana Tinashe Tashaya namhlanje unqume esipha unkosazana Thabita Khumalo labanye abotshwe labo bona beyisiphathamandla ze-MDC imvumo yokuthi bahlawule isibambiso sebail samakhulu amabili amadola i-200 munye ngamunye, kodwa besiyazibika emapholiseni kanye ngeviki baze baphenduke ukuzothonisiswa edale mhla zintathu ngompandula. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Unkosazana Thabita Khumalo, unkosazana Senator Helen Mpofu, uTendai Masocha, uShelton Thembo, Elliot Mujeri, umeliqiniso sithole lo Tinashe Madimburi ababotshwe ngomgqibelo besetheswa icala lokupha abantu amaphetshana okubanxusa ukuthi baze ukuzophatheka ekutshengiseleni obekumele kwenziwe lamhlanje kodwa kwavinjwa ngamapholisa akoBulawayo. Igqwetha ebelimele uMakhumalo labanye umnumzana Godfrey Nyoni wenkampani yamagqwetha eMoyo and Nyoni Legal Practitioners emele njalo abenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights uchaza okwenzakeleyo.
U-Honorable uThabita Khumalo labanye bakhe babotshwa ngeSaturday babesemoteni yabo kungalanto emba babeyenza. So babona nje amapholisa sebalandelela baphaka eceleni komgwaqo amapholisa adlula. Kanti amapholisa ahamba kuyabacandamela phambili. Bathe befika ngale phambili amapholisa athi phumani lingene emoteni yethu. Batshelwanga ukuthi babotshelweni. Sebethathwa beyiswe eChabalala, befika eChabalala ngale sokuthi kuntambama lapha sebethathwa ke besiwa eLawn Order eBulawayo Central Police Station. Nayikho sebefika betshelwa ukuthi bachajwa ngokuthi kade befafaza information engasiloqiniso. So thina sesibuya lapha ecourt esifike sakucela kumantshi ukuthi abantu laba banikwe ibail. Isinqumo sikamantshi uthe khona hayi ngempela uprosecutor ade kukhuluma akusikho ukuthi iconstitution ethi khona umuntu kumele ancitshelwe ibail khona.
Kusenjalo umthethwandaba munye uMantshi Tashaya ulahlile isicelo sokuphikisa ukuvinjwa ukutshengisela obekuqoqwe ngabebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa obekusitsho ukuba usekela umbono wamapholisa ukuthi lokhu kutshengisela kungabi khona. U-advocate Pepecho Dube obemele i-MDC owenkampani yamagqwetha eyeTanaka Law Chambers uchaza okwenzakale edale.
18 August 2019, amapolisa anxitshe EMDC Alliance imvumo yokuthi benze i-demonstration e-peaceful koBulawayo. Izizathu beziyukuthi amapolisa athe wona ngombono wawo kuza kuba lo dlakela kube lo mvukela, ngakho ke i-MDC Alliance incitshwe imvumo yokwenza lowo mhlangano owamhlaka 19 August 2019.
Kusenjalo umnumzana Dumisani Dube weMathonsi and Ncubelo Chambers uphanyeke udaba lokubotshwa kukaNduna Nhlanhla Yamangwe Ndiweni edalele High Court.
Anomlifayile amaphepha ekhoti so sizange ukugijimisa ukuthi kuyenza ipel peningaphila suba basizange ulungisa umajistrate ukuthi epeni kwitrigoli bizoyenza ipel peningaphila so singazi maybe singangena namuhla ngokusasa ekuseni.
Lamhlanje umthethwandaba kaMantshi Tashaya utshone uphithizela abantu bengena lokuphuma, ikakhulu abalendaba ezimbalwa eziphathelane lenkokheli zebandla eliphikisayo ele-MDC. Umsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo ukhansila Tinashe Barami lo kansila uSilas Chigora bekumele baze edale kodwa abasabuyanga ukuzothonisiswa ngodaba lwabo lokulwa lomabhalane omkhulu wekhansili uTown Clerk umnumzana Christopher Dube. Umthethwandaba ubikwa uhle waloba amasamanisi okubabopha. Kusenjalo owayengumsekeli kamongameli uAmbassador Mphelekezela Mphoko lamhlanje ubotshwe ngabekhomishini eyeZimbabwe Anti-Corruption Commission kodwa waphunyuka wenelisa ukubaleka lapho efunyenwe elendodana yakhe uSiqokoqela Mphoko phandle komthethwandaba kamanje eTrade Gold. Umthethwandaba uhle wanquma ukulotshwa kwamasamanisi okumbopha. Icala lakhe alikacaci ukubangelani kodwa uCommissioner John Makamure wezeko usekhuphe imibiko ethi uAmbassador Mphoko uyadingwa ubaleke ngemva kokubotshwa ngamapholisa ezeko loba nje engachazanga ukuba ubotshelwani. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Uhulumende uthi uzaqhubekela phambili evimba ukutshengisela abona kusobala ukuthi kungabangela udlakela njengalokho okusanda ukuqhutshwa eHarare libandla leMTC. Lokho kuvezwe ngumphathintambo kahulumende obona ubudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sifosiso Moyo ekhuluma kuphephandaba leThe Herald. Umnumzana Moyo ugcizelele ukuthi bekusobala ukuthi kungaqhamuka udlakela ngoba amapholisa ayithole ibandla leMTC lilezikhali, ngakho bekufanele alondoloze ukuthula. Uqhubeka wathi uhulumende uyavuma ukuthi amapholisa abelesihluku kodwa kufanele abantu abatshengiselayo bengaphiwanga imvumo labo besolwe. Uthi bekusobala ukuthi MDC bizama ukuthi kuxoxe ngodaba lweZimbabwe emhlanganweni weSADC eTanzania kodwa kwehlula. Umnumzana Msindazwe Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala eBotswana uthi lanxa engasekeli uhlangothi kulolu daba ulethemba lokuthi uhulumende uyawulungisa umnotho welizwe njalo abantu akufanelanga bevume ukusetshenziswa ngamabandla ezombusazwe.
Uyazi mina into engazama ukuthi ngitshele abantu ukuthi sisuka sigijimele phambili ukuthi sifuna izinto ezigijimayo ezifast, i-quick money. Ngenxa yokuthi for such a long time sihlale isikhathi eside benefita from i-system ekade iqambile ngoba ikade ingasiyidi kakhulu. Khaize sisuka sikulunga thina sisuka sikuzibuhlungu ngoba angikhulumi ngokuthi angisupporti izano mina, independent thinker, kodwa ingakhangela kulama-reforms asesenziwa nguhulumende okhona khathesi ukuthi elungise isizinto. So akade bebenefita esinganika umzekelo sondoda lo usakhunda khathesi awusabhenefithi sebeqasa ukufuqa ukuthi besabhothaje ezinye izinto ezenzakala kwi-economy and abantu yiba sebelimali. Ye kungabe kunzima okwakhathesi ngenxa yokuthi ama-salaries anga-adjust but izinto i-real value isikhona, but as soon as ama-salaries anga-adjust abantu bazabona ukuthi hhayi izinto sisezibe ngcono than before. Ngoba nginika umzekelo se-tokens, i-tokens bekuyi-2 US dollars right, khathesi sebefaka ku-$10 bond, i-$10 imalini i-$1. In real value izinto azikaditshi kodwa abantu ababe nesineke futhi bemelele ukuthi izinto ziqasikulunga ngoba mina ithemba lami likhona ukuthi hhayi izinto seziqasikulunga kuto asiza avoni uliwa kwa ujio tina usaki kumbeni na nani nuzes situ kete ni yangu na kiza ila mwakambi ya kiza kuna jade usukipa makolo ama kwa alevonki niko njenza gala elizu ndeke Zimbabwe
ngaloko ungabe usicho ukuthi abantu bengaphumi ngobuningi babo ukuyatshengisela bethulele uhulumende isikhalazo sabo ngoba nxa sikhuluma labo ibandla le-MTC bathi lilungelo labo likusisekelo sombuso
ngicela ukuthi bengavumi ukusetshenziswa ngendlela abasetshenziswa ngayo ngesikhathi sekhu ngendlela abasetshenziswa ngayo mhla 31 ngendlela abasetshenziswa ngayo ngo-January mina asisebenzeni bahlabezela kwaZimbabwe sizincede sizithuse ukuthi sikwasifike siphumelele.
Lo umnumzana Msindazwe Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala eBotswana sixoxela ekhonale eGaborone. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk lapho esizabe sikhangela okwenzakale kobulawayo ngemva kokwaliswa kutshengisela kwabebandla eliphikisayo le-MDC namhlanje ngamapholisa kwagcizelelwa ngumthethwandaba. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene kuhlelo. Inhlanganiso ezitshiyeneyo ezikhangela ezihlolisisa abantu abakhubazekileyo zithi kuqakathekile ukuthi abazali abalabantwana abaphila lobugoga bengabafihli. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso ezitshiyeneyo ezibona ngamalungelo abantu abakhubazekileyo kungaba sengqondweni kumbe emzimbeni babe lombukiso wokutshengisa uzulu wakobulawayo imisebenzi abayenzayo njalo besipha ulwazi ngendlela abasebenza ngayo. Unkosikazi Pretty Sithole ongumongikazi uthi omama kumele bananzelele ukuba abantwana bayathola yonke imithi lamajekiseni okumele bawathole lapho bezalwa yokubavikela emikhuhlaneni.
Ekuzalweni kwabo umama kumele akhangele umntanakhe abekwazi ukuthi umntanakhe ugezile unjani emzimbeni ukwenzela ukuthi ananzelele lapha angabe elohlupho khona emzimbeni. Lakho umntwana ngawa kwesinye isikhathi angathola ukuthi agogeke ngokuwa kuphela engxenye eqamuka iqolo. Okunye ukuthi omama kumele bahlabise abantwana nxa bezalwa laphana ikakhulu umkhuhlane wepolio ngamaketane. Singakela ukuhlabisa abantwana umntwana engaba lamaketane.
Unkosikazi Monica Moyo obemele inhlanganiso ye-local rehabilitation workshop uthi ukuphila lobugoga ayisikho kuphela kwempilo.
Ugoga ayisikho kuphelela kwempilo, ikukhontinya kwempilo. Ngicela ukuthi abanye laba abalimeleyo bengadondi ukubuya, ikakhulu omama labana bathi bangadlala abantwana abakhubazekileyo besesithi kansayenza omnye umntwana ngoba engxenye uzabanjana. Akubi njalo, kuyabe kungiwena lo kuphela. Siyabakhansela sibe omama sibakhuthaza ukuthi kabazali abanye abantwana ngoba sithila kakhulu labantu abalobugoga.
Unkosikazi Khutsi Sibanda ongomunye osebenza labantwana abaphila lobugoga uthi bayabafundisa ukuthi basebenzise izandla.
Thina sisebenza labantwana abagogekileyo engqondweni. Abantwana laba sithatha abantwana from 6 to 7 years up to 18 years. Ebangafikisa 18 years siyaba transfer to ama workshops ukuthi bayafunda ukusebenzisa izandla zabo. Abanye bayasebenza ukuthunga nokunitha, abanye abafana especially i carpentry, gardening, metalwork.
Umnumzana Albert Ncube ongumbalisi wabantwana abakhubazekileyo engqondweni uthi bafundisa belandela ingwalo ezintsha zokufundisa.
Esibantu kanye laphana siyisikolo sabantwana abakhubazekileyo engqondweni. Sifundisa abantwana abakhubazekileyo engqondweni imisebenzi ehlukeneyo ezandla njengokulima, ukugcina imvundla, ukugcina inkukhu. Sifinde sibafundise amabhuku, ingwalo emakilasini. Silandela i-curriculum entsha, i-new curriculum e-Ministry of Education.
Unkosikazi Alice Siziba uthi abantu abaningi abakhubazeke amaqolo bayalimala bengezwa ngoba bengela mizwa.
Alo abantu abakhubazeka amaqolo abaningi babo abala ma feeling. Bayalimala bengakwazi ukuthi balimele babone sebelimele ngoba bengezwa. So siyenzela ukuthi sibanike amachezi abakwanayo angamancane ngoba amancane ayababamba abalimaze angamakhulu ngoba amakhulu lawo ayayenza ukuthi i-disability yabo iqhubekele phambili.
Iningi labazali kanye labantu abakhubazekileyo lidinga ukusekelwa ngendlela zonke kodwa uthando kube yilo oluhamba phambili ngoba bezibona engane abaselampilo. Abantu bayakhuthazwa ukuthi bangesabi ukuyacela loba ukudinga usizo ezibhedlela. Iningi labantu abakumsebenzi wokugcina laba bantwana njalo abakufundelayo ukubanakekela lithi lona abazali mabangafihli abantwana abanje loba labo abakhubazeke engqondweni ezindlini ngoba labo belempilo njalo kukhona abangakwenza empilweni ngezandla zabo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Iningi lithi likhathazekile ngomthetho osalolongwa ophathelane lokwethulwa kwembiko ngokukhululekileyo eZimbabwe Freedom of Information Bill ngoba usephula amalungelo oluntu awukuthola imbiko lolwazi ngokukhululekileyo. UGibson Pepe usethulela lolu daba eseHarare.
Umthetho we-Freedom of Information ukhangelele ukuthatha izikhundla so-Access to Information and Protection of Privacy Act, i-IPA, okade uvimba uZulu ukuthi athole imibiko lolwazi alufunayo kuhulumende. Namhlanje abekomiti yedayela ephalamende ebona ngokuhanjiswa kwemibiko lokusakaza baqhube umhlangano weHarare wokuzwisisa umbono kaZulu mayelana nalomthetho osalolongwa owe-Freedom of Information elikhangelwe ukuthi lizasusa umthetho we-IPA. Emhlanganweni lo kutholakale ukuthi iningi lalokho okumunyethwe libhili leli akuthiyananga kakhulu lokumunyethwe yi-IPA. Ibhili leli lithi wonke umuntu ofuna ulwazi ngokwenzakala kumakampani kahulumende kufanele azama ofisi la ngendlela yokubhala incwadi njalo impendulo le izabuya ngendlela yokubhala. Enye inkinga ngeyokuthi kumele incwadi le ebhalwa ngolimi lwesingizi okuyikho kusolwa ngabaningi ukuthi abanye abenelisi ukubhala loba ukukhuluma isingisi. Okunye okusolwe kulumhlangano yokuthi ulwazi kumele lufinyelele lula kuZulu alumelanga luphumelele kumakampani kakhulumende kuphela kodwa lazimele wodwa. Umgcini sihlalo wekomiti ledayela ephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda ugcizelele kulokhu.
Ibhili leli abaningi balibona ngani likhatshana kakhulu kulalokho okuyabe kukhangelelwe ngabantu belizwe. Okwesibili abantu bathe uclause number 7 odila ngokuthi information kufuze itholakale kuphela kuma-public entities kufuze ehlanganise lama-private entities.
USibanda uqhubeke ethi akumelanga njalo ukuthi umuntu ahlawuliswe ukuze athole lolo lwazi kakhulu okwenzakala kumakampani aphathelene nempilo yakhe ikakhulu kwezempila kahle. Abanye bebekhonona ngendlela uhulumende akhanya ejaha ukuphathisa lomthetho ngesiphangiphangi bethi uZulu akaphiwanga isikhathi eseneleyo sokucubungula okumunyethwe yileli bhili. UFutankomo intatheli zindaba uthi uhulumende kumele athathe isikhathi sakhe efundisa uZulu ngokumunyethwe libhili leli.
Kubona ngathi they are just hurrying, abaniki abantu enough isikhathi sokuthi bakhangele kubhili leli ukuthi ulani phakathi.
Lokhu kugcizelele ngumnumzana Brian Mafela ongomunye okade ekulo mhlangano yena othi iningi labantu alikabi lolwazi ngaleli bhili njalo lokhu kuzenza impumela yale mihlangano ehluleke ukuveza imizwa kaZulu ngokugcweleyo.
Iningi leZimbabwe alizwisisi ukuthi i-Freedom of Information Bill le ngeyani njalo ukuthi iyenza ngokwani. Uhulumende kumele athathe isikhathi akhankasele ebantwini ukuthi bazwisise ukuthi i-Freedom of Information Bill yenza ngani ngokwani.
Hayike selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.